Vagari vekumaruwa pamwe nevashandi vehurumende vanoti vari kurwadziwa nekumanikidzwa kwavari kuita kuti vatsigire zvirongwa zvezanupf ivo vasingadi. Vagari ava vanoti vechidiki vezanupf vari kufamba mumaruwa pamwe nekumabasa evashandi vehurumende vachivamanikidza kuti vabvise mari inotangira padhora rimwe chete kusvika pamadhora matatu. Mumwe mugari wekwamazambara kwazimuto vapo kurima vanoti vechidiki ava vari kumanikidza mazabhuku avo kuti vatore mari kuvagari.
Hongu ichokwadi, ndizvo zviri kuitika. Vari kufamba vachitora madhora kwatiri isusu vagari vemisha vari kutambura. Vakatarisana nekuti munayiwo kuri kuita mvura, taitarisira kuti mari idzodzo tidzishandise kutengawo mafetilizer nembeu dzokuti tikwanise kurimawo chikafu chiri chekudya. Apa tiri kuti tisi vanhu vari kutambura vari pasi vasina chavainacho, asi tisi tiri kutorerwa mari idzodzo nezanupf kuti vakwanise kuenda kuno.
Mumwe mushandi wehurumende akaramba kudomwa zita rake sezvo asingabvumidze kutaura nevatori venhau anoti vashandi vehurumende vari kumanikidza kubvisa mari dzezvirongwa dzezanupf zvavasinei nazvo, asi hurumende isingavawedzere mari yemihoro.
Kutaura chokwadi chiripo ndechekuti isu madhora awa kungomanikidziwa nokuti mwoyo wedu haufari kana tichibhadharawo mari yakaita semadhora iwawo. Chikonzero chiri chokuti uku kuita sekuti tiri kusponsa musangano plus hazvirevo kuti isusu tiri kufarira birthday rapuresident. Isu kana tichida kungopemberera munhu tinopemberera pasina kumanikidzwa mumanikidzigwa atiri kuitiwa. Isu vana vedu tovaitira mabirthday kumba kwedu, hatina munhu watombokoka kuti uya utibetsere kuitira mwana wedu birthday. Toita toga kana tisingagoni zvemusuyo todosiya zvakadero. Plus hazviroti tose masivhu sevhanzi tiri yemusangano kungoshanda mugovernment kwete kuti tiri kushandira zanupf bodo hatidi.
Mushandi uyu anoti vakawanda vari kubhadhara mari iyi vachityira kurasikirwa nemabasa avo kana avo upenyu hwavo sezvo zanupf iri kuvavimbisa kuzovaranga kana vachinge varamba kubvisa mari idzi. Asi mumwe mudzidzisi wekuzaka vatonderai hakutangwi vanoti havasi kuzobvisa mari iyi nekuti zviri kuitwa hazvisi pamutemo.
Hongu vakauya machairman zanupf akaita musangano naheadmaster, tikazoudzwa kuti isusu sevarayiridzi pachikoro tofanira kubhadhara madhora pamunhu mari iyoyo ichizoenda kubirthday ravamugaba. But inini semudzidzisi semunhuwo wemuzimbabwe ndine kodzero dzangu dzekusarudza political party yandinoda. Ini handisi kuzobhadhara mari iyoyo cause harizo pamutemo kuti isusu macivil servants tinge tichibatirwa mari kana kubhadhara mari dzinongovano benefita imwe political party inenge isiri yepamwoyo pangu.
Anotungamirira sangano rekodzero dzevanhu remasvingo Human Rights Trust vamasimba Gonese vanoti ichokwadi kuti izvi zviri kuitika uye vashoropodza zanupf vachiti iri kurwadzisa vanotambura.
Isu tutsi tatambira mashoko anobva kumatunhu akasiyana siyana ekuti vanhu vari kumanikidzwa kubhadhara madhura kunyanya vashandi vehurumende ekuti azoshandiswa pabhavhadhe remutungamiri wenyika. Izvi tinoti kutyora kodzero dzevanhu nokuti mumwe nomumwe anofanira kuzvimiririra kana achida kuita mutambo wake. Uyu mutambo wemunhu mumwe chete, zvisinei kuti mutungamiri wenyika, hachisichiti kuchingadzi chibati nyika yose. Uye zvechimwe chinoonetsa ipapo ndechekuti mutambo uyu chero vachida kumuita sekuti izuva renyika yose, pavanozoita vanenge vachiita zvezanupf. Isu tinoti zvimwe zvinonya kuti vanoda kutora sekuti vashandi vehurumende vashandi vemusangano wezanupf. Saka izvo tinoti kune avo vese vanenge vachinzi vanomanikidzwa ngavaregedze kubhadhara kana zvisiri mumwoyo mavo.
Mumwe wevatungamiriwo vechidiki vezanupf vatalend Chivange vanoti mashoko aya ndeyekunyepa sezvo bato ravo riri kukumbira mari kuvanhu vanoda pasina kana kuvamanikidza. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wezanupf vasimon kaya moyo kuti tinzwe divi ravo. Zviri kuitika kumasvingo zviri kuitikawo kumatunhu akawanda munyika. Mutungamiriri wezapo vadhumiso dhavengwa vakaudza vanhu nemugovera kumarula mudunhu rematebeleland south kuti vezanupf vakamanikidza mwanakomana wavo kuti abvise mombe asi akaramba kuita izvi. Vari kuronga bhavhadha revamugabe vanevha kanye vanova nhengo yezanupf inomirira matova north muparamende vakaudza vatori venhavo kuti varimi vose vari muA2 vanofanira kubvisa mombe dzichaurayiwa pamabiko aya. Zanupf inonzi iri kuda mombe 150 dzichaurayiwa pabhavhadha ravamugabe. Mhemborero idzi dzichaitirwa paRhodes Estate Preparatory School kumatobo. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.